A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 6th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing Zimbabwe's international re-engagement efforts, which appear to have gone up in smoke following what some countries are describing as deteriorating human rights conditions.
When assuming power in 2018, President Emmerson Mnangagwa was given a benefit of doubt by many countries, with Britain taking the lead.
However, that doubt appears to have been removed after the killing of six protesters last year and a continuing crackdown against the opposition that has left several dead and some missing following protests over price increases this year.
Last week, the British Parliament made it clear that Zimbabwe was not going to be allowed back into the Commonwealth because of the deteriorating human rights conditions in the country.
This comes as workers throughout the world have come out in support of their counterparts in Zimbabwe, who organized ZCTU, who organized the fateful protests that led to the killing and alleged rape and torture of protesters.
In what appears to be an amend to the demands of the West, President Mnangagwa today initiated talks with leaders of the opposition. But his main rival, Nelson Chamisa, snubbed the meeting, citing lack of commitment from Mnangagwa to stop the crackdown against the opposition.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba lamhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lomumo okhona eZimbabwe sikhangela imizamo yokuthi ilizwe libuyele emazweni amanye omhlaba lapho elasuka khona ngesikhathi sika wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Siyakhumbula ke ukuthi umana Mugabe nguye wasusa ilizwe leZimbabwe kuCommonwealth. Kwathi ke amanye amazwe amaningi achiyeneyo asefakela imigoqo ilizwe leZimbabwe ama sanctions. Kodwa ke kuthe ngokuthatha isikhundla umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wabe ekhanya engumuntu owayeyamukeleka kumazwe achiyeneyo bamkhangela ngelihlo elihle lesineke besithi ke hayi asimpheni ithuba sibone ukuthi kuzayenzakalani. Kodwa ke siyakwazi osokwenzakele kunsukwana ezanda kwedlula sekufa abantu abanye bachaywa abanye banyamalala okubangele ukubana ilizwe leBritane lithi lona asisafuni ukuthi libuyele kuCommonwealth ngoba hayi kukhanya ilungelo loluntu haliliphathanga kahle. Ye, yilo ke udaba isilalo lamhlanje sikhangela ke le mizamo esiyenziwa nguye ke umongameli Mnangagwa sibonile lamhlanje ube lomhlangano le nkokheli yamabandla ezombusazwe sizakhuluma ke labanye bakhona siphatha ke lezo ndaba silabo kambe lamhlanje abahlonitshwa esizaba sixoxa labo ngodaba lolu lani ke balaleli lelelungelo lokuthi lifone silifake emoyeni inombolo zethu 001-202-465-0318 yiyo ke inombolo WhatsApp Jonga.
Ongu wadiwa watereri ne watariri. Nasi mchorongwa chedu cha Diaspora Live Talk. Tirutarisa nyaya ye kuti Zimbabwe. Yanga ine urongwa kudzokera mugungano re nyika. Zakanga ziri pasipe utongo we Britain re Commonwealth. asi tinonzwa kuti Britain inenge yaita mafungiro matsva yakuti haichatsigira Zimbabwe neurongwa hwayo hwekuti inge ichidzoka muCommonwealth. Zvikonzero hanzi kutyorwa kodzero dzevanhu muZimbabwe, izvo zvakaita kuti vanhu vanoda kusvika kugumi nevapfumbamwe vanga vachipfurwa nekufa munguva yemhirizhonga yakaitika masvondo adarika. Zvichitarisirwawo zvakare kuti ndedzimwe nyaya pamusoro pezvakaitika gore rapera musi wa 1 August, kana kuti 1 Nyamavhuvhu, pakaurayiwa vamwe vanhu zvakare vatanhatu nemauto mushure mekunge vanhu varatidzira pamusoro pesarudzo. Saka izvo ndezvezvimwe zvezvinhu zviri kunzi neBritain. Aiwa, dai Zimbabwe yanga iri yakazvipira kuti inge ichidzoka muCommonwealth, ingadai yanga ichiremekedza kodzero dzevanhu. Takanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura kuti Zimbabwe haisi kushayiwa hope nekuda kudzoka muCommonwealth. And it's not dying to rejoin the Commonwealth. Saka ndo mamiriro akaita zvino, ndo zvatoda kuti kurukure. Asi nerimwe divi vamunangagwa vanenge vari kuedzawo kuti vagadzirise zvinhu. Tanzwa nhasi vachidaidzira musangano nemapato ose akakwikwidza musarudzo kuti vange vachisangana vachikurukura kuti vangatsvaga sei nzira dzekugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Asi vaNelson Chamisa vanotungamira bato guru rinopikisa muZimbabwe reMDC havana kuenda. Zvikonzero, tanzwa zvikonzero zvakati wandei, zvimwe zvacho zvekuti vamunangagwa nehurumende yavo vanofanira kutanga vasunungura vanhu vose vakasungwa mhirizhonga. Kuchitiwo zvakare nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichiwana kodzero mufamba kwakasununguka nezvimwe zvese zvidzoserwe kuvana veZimbabwe kuburikidza nekuti mauto anga achidzoserwa kumabharaki. Ndozvezvimwe zvezvinhu zviri kunzi navachamisa zvinofanira kutanga zvagadziriswa. Ivo vamunangagwa kumusangano tanzwawo vachiti hapana maconditions kana zviga zviri kuiswa kuti musangano uyu unge uchiitwa. Asi pazotanga musangano tinonzwa kuti vati vanoda kutanga vacherechedzwa semunhu akakunda musarudzo, zvinove zvakatsinhirwa nedare reconstitutional court. Saka ndonyaya dziri kunetsa pari zvino nokuti vachamisa vari kuti havakwanisi kunge vachicherechedza vamunangagwa semutungamiri wenyika nokuti vachamisa vanoti ndo vakakunda musarudzo. Asi tinoziva kuti pane vanhu vaviri vanotsvagana vachiwanana kunyange dai muri murima makadii pachasvika nguva yekuti vachasangana vachigadzirisa matambudziko emuZimbabwe. Asiwo nguva inenge yadyana tinenge tasiyiwa nezvimwe zvinhu zvakati wandei nokuti mukana wanga wawanikwa neZimbabwe kuti inge ichidzokera muCommonwealth, vana veZimbabwe vakawanda vanga vachifara kwazvo vachifunga kuti zvinhu zvaakuzorerutsa nyaya dzezvinhu zvakafanana nenyaya dzezvikoro, vachikwanisa kunge vachipinda mumakoreji muCommonwealth, nyika dzemuCommonwealth nezvimwe zvinouya nekunge ungori nhengo yeCommonwealth. Saka ndo nyaya dzatoda kuti kurukure. Pindai muchirongwa, ndechenyu, tinzwanane. Chris.
Yes, Chonga, before we continue the show, as we reported earlier, President Emmerson Mnangagwa today initiated talks with some leaders of the opposition, and of course, Advocate Nelson Chamisa of the MDC did not attend. Here is a snippet of the speech at the Indaba that was held at the State House in Harare today.
Firstly, we have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country into the family of nations and for the total removal of sanctions against our country. This effort must be an all-party affair by way of pronouncements and by way of actual engagements wherever we are as political parties and as we engage with outsiders. Secondly, whatever our political affiliation, none of us, let alone our members, can ever thrive in an environment of poverty and economic stagnation. We have to revive and grow our economy in order to create durable livelihoods and employment, especially for our younger generation. We have abundant resources and an educated and dedicated workforce. With unity at home and successful re-engagement abroad, Zimbabwe is an attractive destination for domestic and foreign direct investment. Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon, which is where all of us come in to proffer ideas both for reforms and to make ourselves more attractive to investments. I challenge all of us to come up with ideas that can take our country forward in peace and stability.
Those were the words of President Emmerson Mnangagwa today in Harare at the State House when he was addressing members of the opposition, excluding his main rival, Mr. Nelson Chamisa. And as we reported again earlier on today, there was a massive protest at the Beitbridge border post, where members of South Africa's largest labor body, the Congress of Southern African Trade Unions, picketed at the border in solidarity with their Zimbabwean counterparts who were behind the stairway that was staged about 2 weeks ago when lives were lost, some people disappeared, women were raped. And on the line, we have the president of the Zimbabwe, it's actually the International Cross Borders Association. We have Mr. Dennis Juru. Welcome to the show.
Thank you for having me, Mr. Zande. How are you and your listeners?
Fine, thank you. We also have Mr. Jonga.
Juru Magadi. Ndakasimba makasimba vajuru. Tanzwa kuti muri mumwe vanhu vakwanisa kusvikawo pamugano weBeitbridge panga pachiratidzirwa nevesangano revashandi vemusouth africa recosat. Mungatudzawo kuti zvafambawo sei?
Hongu, ICTA yanga iri pamugano pamwe chete necosat tichiratidzira tichiratidza kusimbisana musangano nezvecpu sekuziva kwedu tese kuti mashoko mairi apfuura pakave nekugara kudzimba vanhu vasingaende kumabasa kwakakurudzirwa nezvecpu kuti vashandi vange vasingaende kumabasa vakazoburikidza kuti kuwanise kuine vanhu vakafa vakati kuti uye vamwe vakashudwa nevanofungidzirwa kuti mauto. Tinoona kuti kune nyaya dzakafanana nekurepwa kwevanhu dziri kupomerwa vanhu vanonzi vainge vakapfeka hembe dzemauto dzatinoziva kuti masoja ndiwo anenge akapfeka hembe idzodzo. Saka taatiratidzira tiri pamugano wesouth africa tichiti izvoni hurumende yezimbabwe inofanira kumira zvairi kuita zvekuomesera vemasangano anomirira vashandi. Inofanira kuti iburise vese vari mumatirongo vanomirira vashandi. Tiri kuti zvekare kodzero dzevashandi ikodzero dzevanhu. Tinoti zvekare hurumende inofanira kuti iremekedze zviga zvakaitwa nepasi rese zvevashandi. Tinoti zvekare isusu seICTA pamwe chete necosat tinoti izvoni tinowirirana nezvese zviri kudiwa nezvecpu uye tinopokana nekukwidzwa kwemutengo wemafuta ekufambisa inove petrol nedizel ingave neparafini zvekare hatiwirirani nazvo uye tiri kupokana nekushandiswa kwemabond notes munyika yezimbabwe sezvo zviri kunyudza upfumi hwenyika yezimbabwe. Tiri kuti zvekare tiri kukurudzira hurumende yezimbabwe kuti kana paine hurukuro dzinenge dzichiitwa hurukuro idzodzo ngadzive dzinosanganisa velabor ngava varipo hurukuro idzodzo kuitira kuti zvisazoneta mangwana zvaakunzi pane pakafaririra.
Asi munoona here zvichiburitsa chimuko zvokuti munoratidzira muri divi resouth africa asi muchida kusvitsa meseji kuzimbabwe, makwanisa here kunge muine tsamba yamunozopa ichisvitswa kuvatungamiri kana kuti kuratidzira ikoko munozongoti vanozongoonawo mhepo nemasaisai?
Nyaya iripo ndeyekuti iyi inonzi solidarity. solidarity munoti muri kunyika kwamunenge muri ikoko takaona kuti kuNigeria kwakave nekuratidzira kumwe chete ikoko takaona kuti kuBotswana kwakave nekuratidzira kumwe chete ikoko takaona kuti ku Britain kuUK kwakave nekuratidzira kumwe chete nezvakamwe chete neAmerica nyika zhinji dzakawanda hana namedia vakave nekuratidzira iyi inonzi solidarity nekuti kuratidzira kukuru chaiko kwakave kwatoitwa nezCTU saka vari kunze kwenyika vanenge vaakuti isusu tiri kuwirirana nemuono wetwiza nemuono wekumonera mberi wakaitwa nezCTU zvavari kutaura izvozvo zvinove zviri kupokanwa nazvo nehurumende isusu tiri kuwirirana nazvo saka tinoitidzama kuratidza neuwandu hwedu tiri kunze kwenyika ikoko kuti tinowirirana nemuono wetwiza iyoyo.
Thank you so much, Mr. Juru. I think Chris wants to throw in a question or two.
Yes, Mr. Juru, how many people do you think attended this protest, solidarity protest?
At first, the attendance was very, very low. People were watching the people who were picketing from afar. And we realized that there was a sort of fear from people, and we had to go to the people and tell them that they need to be free. This is South Africa. There's no human rights abuse, and people ended up joining the picketing. And remember, Mr. Chris, this wasn't a demonstration. This was a picketing. Picketing, you are given a certain radius to go around that certain radius, and you are not permitted to go out of that radius we are given. So we were about 200 meters away from the border. But when we started the picketing, there was a little bit of disturbance as the people who were picketing, ended up obstructing traffic, the flow of traffic.
Okay, so what's the way forward? We know you have picketed and you did a solidarity with your Zimbabwean counterparts. What was the conclusion? How are you going forward?
In fact, we need to do the follow-up of our demands. Because COSATU and the ICTA demands that the government should stop persecution of Zimbabwe union leaders. The release of trade union leaders, workers' rights are human rights, respect the international standards. COSATU and ICTA support the CTU demand. Fuel price increase and bond note depends the economic crisis in Zimbabwe. The government should include labor in the economic negotiations. The government should promote social dialogue. So all these demands will do the follow-up as we move on.
Oh, thank you so much, Mr. Juru, for taking some time with us. We are very grateful. Have yourself a wonderful night.
Thank you, Nyabo.
Okay, sibongile kakhulu. And now, Jonga, let's welcome our guest, Dr. Nkululeko Sibanda. He's the presidential spokesman for the MDC leader, that is Nelson Chamisa. Welcome to the show, Dr. Sibanda.
Thank you for having me, and greetings to you all.
Thank you so much. Mr. Sibanda, we understand your president did not attend today's meeting. Can you give us details of why not?
President Nelson Chamisa is not one to be seen walking around looking for opportunities to take pictures. President Chamisa believes that Zimbabwe has a crisis that manifests economically, politically, and socially. And as a result, he wants to be doing serious business. What we witnessed today is that there was a meeting in which the agenda wasn't serious enough. The issues that are pertinent were not being addressed. Also, that the structure of the meeting itself seemed to be just window dressing. And for that reason, President Chamisa is not in the business of addressing Smart only so that he can have coffee with Mnangagwa at his residence. He is very clear that any dialogue, any national dialogue, must be all-inclusive, and it must also be a dialogue on the pertinent issues that which are legitimacy of the presidency itself, which are the struggling national economy and also the social decay, including the arrest of citizens, the murder of citizens, and the complete disregard of the law, the use of the military as a paramilitary unit or a warlord as gang. Now, President Chamisa is advising Mr. Mnangagwa to be very serious when he's talking about the country of Zimbabwe and to adhere to world-class standards for dialogue, which must include an umpire or a facilitator or a negotiator who is independent from any of the feuding parties.
Yes, Dr. Nkululeko, tomorrow there's another round of talks scheduled. The talks, we understand, are being led by the church. Is Mr. Chamisa going to attend those talks?
The president has communicated with the Zimbabwe Council of Churches, and if all goes well, he looks forward to attending. But obviously there are a number of issues that the president is looking at that are quite serious, and this program may change at any moment, and also depending honestly on the behavior of the state, because we know that the state is invited there, and we know that Mnangagwa tends to be abusive in any environment that he is in. We've seen how President Chamisa and other leaders were sort of abused at events that had nothing to do with ZANU-PF, but were national events. And we think that as a result of that, the president retains the right to assess the situation tomorrow morning and see how it goes forward.
Thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Aiwatinotenda Dr. Svanda, iye zvinoizvi Chris Gande tochingamidza vagadzira chirumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekerawo kubato reZANU-PF vachirumhanzu togamuchirai muchirongwa chedu.
Watinotenda muri Zimbabwe makadiwo ikoko.
Aiwa tiri vapenyu. Totanga hedu nenyaya yemusangano waitwa nhasi watanzwa kuti mutungamiri wenyika vakakoka vatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo. Tanzwa kuti kwakwanisa kuenda mapato kana vatungamiri vemapato vanokwana kuita 12 out of 24 vakakwikwidza kubva mune 24 vakakwikwidza kwakazokwikwidza vavakumaviri nevatatu ndinodaivira kudaro. Asi zvakakosha sei zvaitwa navamunangagwa izvi tichiona kuti vazhinji munyika vanga vachikurudzira nhaurirano kusanganisirawo nemutungamiri webato reMDC risina kupinda musangano wanhasi vaNelson Chamisa. Ndemumwe wevanhu vanga vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano kuti zvinhu zvigadzirisike. Izvi zvamungataura vachirumanzo.
Ndinofunga kuti chinhu chakanaka chose kuti vanhu vomuZimbabwe vazive kuti Zimbabwe inyika yavo, ende kana vachiondongomora ndoo vanenge vachiputsa, kana vachivaka ndoo vanenge vachivaka. Saka tikatarisa pfungwa dzavamunangagwa dzokuti ngatitaurei zvinonetsa, ndoo shoko rerimwe ravakatanga kutaura pavakagadzwa kuti ndiri purezidendi anoteerera. Zvandiri purezidendi anoteerera, chitaurai nditeerere. Kana ndateerera namasimba andakapiwa navanhu, taakuchifamba zvakanaka tichigadzirisa nyika. Ndisingazivi matanga matara kuti vaNelson Chamisa havana kuuya, ndisingazivi kuti manga manzwavo chikonzero.
Hongu, tanzwa kuti vane zvikonzero zviviri zvitatu. Chekutanga chatanzwa ndechekuti kukokwa uku kwakaitika inganzi short notice, asiwo vanga vachiti dai papatanga paburiswa vakasungwa mumhirishonga yakaitika iyei vaburiswa vanga vari panze mauto bviswa mumigwagwa ndezvimwe zvezvinhu zvatanzwa kubva kune vatambotaura navo vebato asi taita rombo rakanaka nekuti tine mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vari pano pachirongwa vanogona kunge vachititsinhira kuti zvii zvikonzero zvaita kuti vachamisa vasaenda kumusangano wanhasi
zvamunotaura kana ariwo maconditions okuti kutaurirwa nenyika ivakwe shuwa shuwa ndiani asina kuona kupaziwa kwakaitwa nyika ino and then vakapaza ivavo yova condition yekuti vaburiswe mumatirongo ko vakapazirwa zvinhu zvavo nhasi uno kana vachidzwa mashoko akaita saiyawo vanenge vachiti kudini saka ndofunga sesedu vamwe tetisingadi kunge tichipinda muzirungwa zvakadai zvedambe nokuti zongoradza pakutanga kuti vanhu havasati vari serious nezvavanotaura tinorangarire kuti kuna mapurisa akafa tinorangarire kuti kune zvitoro zvakapazwa kuna nabulawayeko kwakasara zvitoro zvisina kana munyu asi kana pana mashoko kuti iwo ava vakapara izi ngavatange vasunungurwa handizivi kuti vachamisa vava mutongi here kana kuti kweti kana kuti vachiri kuda here kuigadzirisa upenyu hwenyika ino somunhu ane bato rake riri mupariyamo
ndizvozvo vachirumanzi tisati tapamukana kuna Dr. Sibanda kuti vatibatsire kujekesa panyaya iyoyo regai timbotora tine muteereri ari parunhare alo alo
Hello.
Makadi.
Ngaphila kunjani ba?
Sikona.
Le sikhuluma lobani ba?
Undlovu.
Undlovu ungapi kwemhlaba?
Ngisethembisa.
Ethembisa South Africa.
Johannesburg.
Okay. Ungasiphi imbono yakho?
Okay, le ndaba ekhulunywayo ngayizwa ibuhlungu kakhulu indaba yaseZimbabwe. Bekufuneka mpela kube serious ekukhulumisaneni kutholakala isombululo manje inkinga ngiyibona mina mbona ngathi inkinga yethu ku-government ngendlela engangakhona izinto
ngani usitsho njani
ya ngoba manje u-government sonke isikhathi lesi yena mnangazo ubengathi akafuni ukukhulumisana nabantu ethi akakhulumisana nabantu abalungileyo and eyazi kahle ukuthi amavoti kwabakhona inkulumisano zabakhona ngendaba yokuthi iveki nje kwaseyona ayihambisi izinto ngendlela yakhona into efanele kukhulunywe ngazo ngaphambi kokukhulunywa ngomnotho ngoba into eyenza ukuthi umnotho ungahambi kahle ikungabuswa kahle kwebizwe isifanele kusuka kuyiveki ama-elections asezimbabwe sithi ahlala olwezi enenkulumo kodwa bafuna ukuyilungisa labo beza no-p f ngoba bona bayabhenefita out of that into ekhona futhi ukuthi khona manje bathi ubunanga ukuthi akhulumisane into azishole nje akasho lutho ngabantu ababulawa ngamasosha ebuyazi abantu badijula ngamasosha kodwa ayikho into ayishole yena ukhuluma ngokuthi akhulumisane umnetho ukuvuselela umnetho okhulunywa umnetho uye phambili abantu babhenefite so that vele uzobonakala ngathi kuthiwa ngiqhawe yena uvusa umnotho even kungasho uye ngoba uhlulekile ngisho uyahluleka into ebuhlungu ukuthi akasho lutho ngiso nento eyodwa ukuthi sikhulumisane ukuthi abantu babulewa ngamasosha and akasho lutho nokuthi amasosha awaphume emgwaqweni and ufuna kuqhutshelwe nje kukhulunywe yena kuthiwa yena uyinkosi uyiqhawe nje kuphela uma iqhubeke ebulala abantu yile ibehavior yabantu bezane-p f yiyo enze nokuthi izelithi libuyele emuva ngale ndlela elibuyele emuva ngayo amanye amazwe aqhubekela aya phambili elethu nje lelaba nebhadi ukuthi lithole umbuso wezane-p f oqhubeke ulidistroya ilizwe lethu udistroya ngisho nabantu ubulala abantu nale nto abethi babeyilwela esigangeni angazi babelwela
ini
isesekhona
hayi sikhona siyabonga kakhulu ngembono yakho
hayi ngiyabonga
hayi sibongile Mdlovu
alright
Yes, Jonga, the listener there is saying, you know, there's need for the talks because of the situation. Yeah, yeah. But he seems not to be happy with the government stance. He's quite suspicious of the government and so forth. Anyway, let's go back to Dr. Sibanda.
Mm-hmm. Dr. Sibanda. Hello, Dr. Sibanda.
I'm here.
Yes, I think you can help us clarify the issue on why Advocate Chamisa did not attend today's meeting and all the demands that the MDC has set as preconditions for any talks to go ahead in Zimbabwe.
Look, I need to make a very important disclaimer here. I think that I'm a very nice person, and I think that I hardly ever take offense. Mm-hmm. But there are things I don't want to listen to in my lifetime. I don't want to listen to a man who supports a ruling party describe what he thinks was lost in Zimbabwe this past month as a few shops, a police officer, and nothing else. Because what I know is that a police officer died and 16 other people died. Now, when you listen to a human being who's supposed to be a human being, forget that today there are children without a father. There are children without a mother. There are brothers without a sister, sisters without brothers. And somebody comes on radio and decides that what they think is important, what they think we must talk about, is property. Now, this kind of mentality dehumanizes the one who has it. It tells you that in ZANU-PF, killing people is like killing chickens, and that you do that for no other reason other than excitement. And we also know, as a matter of fact, that the people who were destroying property were ZANU-PF youths, the people who were killing people, including the killing the police officer, were ZANU-PF people. And we know this because those people were caught and then released at Chiwengwa's orders. And I think that we need to begin to talk about the real issues. And from this day on, we must be very clear that when we are dealing with ZANU-PF, we are no longer dealing with human beings that feel the way we do. We are dealing with human beings that are terroristic in nature. Only a terrorist will not count the numbers of people they have killed and decide that what is important is to talk about their needs, their demands, what they would like. Now, President Chamisa hasn't made any demands. President Chamisa has said he will go to when he talks. He is the one who called for them to start with. Mnangagwa was refusing, saying, I want to have talks only when you recognize me as president. And we said the talks are important because they are not about how Mnangagwa is feeling. They are not about which side of the bed he woke up. They are not about his ego. They are about saving our country from the menace that he, over the last 40 years, has caused. And then President Chamisa says, we don't want what Mnangagwa did today was to create, in a very unprofessional, unstatesmanlike manner, create an opportunity to take pictures and create an opportunity to go on Facebook Live, right? And President Chamisa is serious about this country, has no time to waste for photo ops like what we did today. What Mnangagwa did today will change nothing, will move nothing. Our economy will continue to suffer, our people continue to suffer, and he probably will continue killing as he always does. And President Chamisa is saying the killing must stop, the talks must be about the economy, they must be about the politics, the legitimacy of the election, they must be about moving this country forward, making Zimbabwe a positive net contributor to SADC, to the region and to the world, not making us a basket case. And what President Chamisa is saying is, let us stop playing around. We know Mnangagwa plays around and thinks everybody is still a fool. People weren't fooled in 2017. They just thought maybe Mnangagwa would be different. We never had Mugabe celebrate the murder of people by his own soldiers. We have this in Mnangagwa's government, raping women and children for no reason. Well, we need to be very clear about this, and we should not make excuses for terroristic tendencies that we are seeing from ZANU-PF.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please hold on. Before Mr. Chirumanzu responds, we take a quick caller. Hello?
Hello?
Yes?
Yeah. Mandi Bajunga.
Hey, Magadi Shangamiri.
Ndirina nebamanda fara zvikuru mandipinzwa muchirongwa chenyu chindanda nenguva yakareba ndichizama kukubata izvichiramba pamwe kwa kuri kuwandirwawo nemakolasi.
Aiwa ndizvozvo, nhare dzai dzinoti wandei. Ndiana vatiri kutaura navo?
Muri kutaura vashepherd marumbwa kuBotswana.
Vashepherd marumbwa, nyaya tiri kutaura mainzwa. Tine nyaya mbiri dziri mudariro yezvino. Tine nyaya yemusangano waitwa nhasi navamunangagwa nevatungamiri vemamwe mapato. tinenya yao yatichabata zvakare ye Commonwealth yekuti Britain inenge iri kuti inenge yakuda kuiona nemanga maonera ichatsigira kuti Zimbabwe inge ichidzorwa mu Commonwealth saka imuruda kupinda papi apa
andizvi kuti ndikakwanisa kubata zvese dziri mbiri
batai ngoti idimu nekuti nevateereri vakawanda dimurai.
Ehe, regandi dimure baba, ndakanangana nemusangano wataugwa nhasi uyu ndiwe ndongoda kuti ndibate pauri. Pamonero wedu isisu wetinoita sevanhu, sevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe. Maitire anenge achiratidza kuti, ukaona iwe uri baba vanoba, wodana kuti vana huyai ndikugadzirisei, ndoda kuti vana ndikugadzirisei kuti pakukanganisika pane zvakaitika. Kana waona iwewe kuti zvinhu zvakanganisika munzvimbo kana kuti mupamba, tombotaura chipamba sokuti Zimbabwe toitora isiri vana veZimbabwe. Kana zvinhu zvakanganisika handiti here unodanawo muvakidzani munhu kuti zvinhu zvedu izvi zvashata. Angakwanisa kutibatanidza ndiani nokuti pamuono wedu watirikuita pane zviri kuitika ike zvinezvi hapasi kuwirirana. Ukaona pakudana vanhu vemapato mamwe ari kunze kuti apinde auye agadze avataugwe navo kuti toita sei kana kuri kukumbira maadvices, unotanga wagara pasi wotsvaga munhu muyananisi anogona kutanga ayananisa vanhu sesi kuti vatange vanzwisisana pane zviri kuitika munzvimbo. Ndochinhu chokutanga. Then chinotevera wochizoti kana vanhu vavaya vakwanisa kuyananisai imi muri mumba menyu mochizokwanisa kuti mugare pasi muchitaurirana. Mungataurirana sei ini pachi zvenyu muchitadza kuti munge muchitaurirana muchinzwisisana. Ndozvakaipa nhau yandazova yekuti vati ivo vanoteerera. Yokuteerera iyo ndeyeindova inoi kuti kana pane mamwe maadvice akawanda ari kutaura vanhu kuti redway zviri kuitika izvi muri kuzvionawo here semutungamiriri wenyika. Ivo vanozvinzwa asi vari kugadzirisa ravari kugadziriswa nderipi racho nokuti tine zvichimwa zviri kutemwa siku nesikati. Vanhu tiriku vanhu vari kufa tiri kuzviona, vanhu vari kurohwa tiri kuzviona, vari kuchema-chema kuti veduwe mari dzetiri kuwana pamuhoro ishoma. Hazvisi kutereka zvese izvizvo. Tinozodzoka tava ipapo manje kubatwa worohwa. Kana warohwa baba vateerera here zviri kutaura vana.
Aiwa
saka naizvozvo zvinorwadza, zvinodzoka zvotiratidza kuti nyange pakanzinga pataurirano kana pasati patanga kugadzirisana kuti iwo kuti kuwanda nechimunhu nokuti kana wakati ndinoteerera zvaunotaura kana ndotaura iwo ndibatira shamhondirova hauchiri kuteerera here.
Aiwa
vanoda vacho kuti vapindewo kuti vapinde pakugadzirisa nyaya kana kuti pakukupa advice yekuti nzira yauri kufamba nayo iyi yakashata ikuti uchinjezhira upinde munzira iyi vangakupa sei dzano kana kuti vangakuzivisa sei iwo uchiti kana ukange waudzwa unobva wabata shamurova nerwiseri kana wamira pamberi pevanhu woti inini ndakanaka veduwe ndiudze ndipe mazano wouzwa zano reri hauchariteereri waakubata shamuwa kurova.
Aiwa tinotenda mukoma Shepherd,
ndinotenda zviguru kuti ndakwanisa kuti ndisiyire vamwe mukana wekuti vange vachitaura.
Thank you so much mukoma Shepherd.
Ndinotenda baba, mugare muchitibata ndo nhamba dzedidzi dzitinge tichipanana muono muono wedu unogona kutibatsirawo kuti tiende kumberi.
Ndizvozvo tinotenda zvikuru.
Ndatenda baba.
Thank you Chris, that's Mkoma Shepherd who called us from Botswana. He's saying that what the president did was a good idea, but he should have invited a foreign mediator to mediate. Not that he's part of the case in Zimbabwe and he leads the dialogue. He thinks that was not a good move. I think you were about to bring in Mr. Chirumanzu to respond.
Yes, Mr. Chirumanzu, maybe, unless if you feel we can continue, but maybe you want to address Dr. Smanda's concerns.
No, look, it would be pointless for me to address Dr. Smanda's concerns. Of course, well, we know that he's the mouthy, you know, spokesperson for the MDC Alliance. Of course, he has got his own views. But at the end of the day, whether he shouts or whether he does what, the bottom line is that this country deserves peace. This country needs to move forward. This is why President Mnangagwa said when he takes reins, his number one issue is to deal with the economy of this country. But at the end of the day, we see that this country has so many civil organizations that are political, you know, conduits for MDC Alliance. This is a fact. This is well documented. Where have you seen in a normal country that you have doctors for human rights parading? You see, you know, lawyers dealing with the human rights. And all these people are only there to protect the so-called people that have been arrested. Which doctors claim that those arrested were ZANU-PF or thugs, if I may put it that way, or looters. But now the issue is, why can't MDC Alliance let the court take its own course? This is an issue. Now, we have never seen so-called human rights involved in quantifying the damage that was caused. We have never seen any civic organization that has played a major role in alleviating the so-called poverty in those areas where properties were destroyed. So this is a clear agenda for regime change. Now, President Mnangagwa is articulating himself to say, look, guys, we need to stop this nonsense. I mean, you can see, you watch, social media today, you'll be shocked of what's going on. There is no one who is interested in building this country. It is all about human rights, all about human rights. And human rights in Zimbabwe is now so fashionable that any organization deals with human rights. Now, you need to ask yourself, who is sponsoring this organization with the kind of economy we are having? Then the question, the answer is, someone must be bankrolling those organizations. And who is it? It is latterly clear this is the Western government's agenda. Simple as all that. We have never witnessed so peaceful, elections in Zimbabwe, like the one we witnessed last year. Now, suddenly, what happened? And all organizations, ZCTU, teachers, nurses, what you can name, they know the situation in the country. How can, honestly speaking, someone wants to be paid in U.S. dollars, yet they know that this country is not manufacturing the way it should be? So this is nothing. And then at the end of the day, a political party is in front persuading people to go on the street. What does that mean? Dr. Nkululeko should answer that. This is simple. This is clear. If the last caller from Botswana, spoke very well when he said, as people, we need to sit down and find solutions for our problems. But if a leader of a party says it's just irrigator, what does that mean? So at the end of the day, you find that this is a question of passing the party, doing this to gain political relevance. But now, look, listen, at the end of the day, this country belongs to Zimbabwe. And I can assure you, through the leadership of President Mnangagwa, we are going to have a solution. And I can assure you, whether we, Zimbabwe, have been admitted into Commonwealth or not, it has got no relevance at all. Look, where was the Commonwealth when we had problems in Zimbabwe? This is the issue. And in the first place, why were we colonized? This is an issue.
Thank you
so
much.
Why are we being penalized for our own resources? This is an issue. Look what is going on in Venezuela. And who is in front in castigating the president? It's the very same Western people. What have we done? What wrong have we done to receive this kind of treatment from the Western government?
Yes.
At the end of the day, you can say to hell with it. This is our country, and it belongs to these people here.
Thank you so much, Mr. Chirumanzu. Please do stay on the line. We have another caller, Jonga.
Tinemutereri, hello?
Hello, Magadi.
Takasimba, Magasimba, on the air now.
Ndiwa Thomas Nyashanu waruku marumu abroni mu gebe.
Thomas Nyashanu, ii mofi.
Ii mofi.
Ayu wataura ii mofu mapi wa mkana, nasi ndewe nyi mkana.
Katino simba edu. Chanduda kutanga kutawara, inye awagawa chitawara maimanji wa ZANU-PF. chokwadi chiripo vanhu vezanupf chokwadi havakwanise kutaura chokwadi pazvinhu zvavo zvese zvavanoita chavanokwanisa kuvimbisa asi vachizotora chokwadi ichocho kuti zvakafanana nekodzero dzevanhu zvaakuonekwa nenyika dzakafanana nana Britain ezvinezvi vari kutaura kuti masoja haasi masoja vanhuwo zvavo vakapfeka nguo dzemasoja vari kuita zvakadaro izinoziva kuti an amari inosainiwa ichibudwa nayo mukembi saka zvaakuti netsa nhasi kuti oraiti vanhuwo zvavo vava nepfuti vangotendera ivo vakatarira ndozve kutaura nhasi kuti kana vaiva munangagwa kana pavaitora mhiko vachitenda pana mwari kuti ndichazodai ndakadai pavana vezimbabwe izvezvi zviipi nokuti tezvinezvi tatova nemakuva nemakuva evanhu vatsakatika ivo vakangotarira vakabva kumusangano kuvachimhanya takafunga kuti pamwe pane zvavachakwanisa kugadzirisa havana kana chavakagadzirisa asi kunze kwokutaura nhasi kuti nhasi tine musangano wokuti tikwanise kugara pasi chavanotaura chavanokwanisa kugarira pasi nesisi chii tatambudzika izvine tine ma12 13 years tiri nyika dzavatorwa tichipiza nyika yedu
chingodimurai mhofu paita vamwe vateereri vari pamutsetse engotiga
ndinotenda hangu baba vajonga
thank you so much vanyashanu
zvakanaka
thank you so much Chris we have another caller hello okay I think we have lost that caller the previous caller is Thomas Nyashanu who was calling from Botswana he's also saying he does not think that it was a good idea for President Mnangagwa to call for dialogue before these are issues that are affecting Zimbabwe addressed. And I think we can bring in Dr. Swanda.
Yes, Jonga. Dr. Swanda, you heard what Mr. Chirumanzu said. Are you responding or you want us to go ahead?
You can go ahead. Mr. Chirumanzu said a lot of things that didn't make sense at all and he was rambling on and on. And I think it's important that we realize that there will be people like that in society. Especially if you have to defend a murderous terroristic organization. Look, the bottom line is that all your callers have said the very same thing. This country needs to move forward. And when Wakaita Sana Mnangagwa, an intellectually weak, murderous, genocidal failure, must accept that President Chamisa is giving him an opportunity to redeem himself. And he must have interest enough in our country to just take the advice, please. Just take the advice. Move this country forward. Ngati CS, yokuda kutonga mchizirova madununu, akusereko kutunga mira. He needs to learn that quick enough.
Okay.
We have another caller.
Thank you so much, Dr. Swanda. Can you please hold? Yes, Jonga.
Yes, hello. Tine mutereri parunare.
Hello.
Yes, ndiye namu.
Ndi Gwaradzimba kumasvingo.
Gwaradzimba makadi.
Inofara magadiko.
Aiwa tiri wapenyu nyaya tiri kukurukura ndiyoyi nyaya musangano waitwa nhasi nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevatungamiri vemamwe mapato akakwikwidza musarudzo pamwe chetewo nenyaya yekuti zimbabwe ingadzokera here mucommonwealth kana kuti kwete nokutunzwa britain inenge yaakuti haichatsigira zimbabwe kuti inge ichidzokera mucommonwealth nenyaya yemhirizhonga yakaitika munyika takanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura kuti aiwa iyo zimbabwe yagarawo isiri kushayiwa hope nekuda kudzokera mucommonwealth tipei maonero enyu panyaya idzi
mazviita baba ini maonero angu anodai ndichatanga kubata nyaya yemusangano waitwa nhasi ndinoona sokuti vamunangagwa havana maadvisors ane njere dzakanyatsotitwasa because mukuru achiti tinoda kutaurirana haunganidzi vanhu ndinounovaparidzira zvaunofunga iwe kutaurirana handikuonesana nekuda kwenharo dzamunenge munadzo vamwevo vachipawo pfungwa dzavo zvino ndaona sokuti vamunangagwa paya vaenda vadanira vanhu kunovavudza ivo zvavanoda kwete kuti kunotaurirana kozoti ipapo ndoda kukasira kupasiya but ndoda kunyatsobata nyaya yedu chaiwo chaiwo patinofira isu sezimbabwe ini ndiri kuona sokuti zimbabwe iri kufira paslogan yezanupf nyaya yeslogan yezanupf yepasi nemhandu iyi yepasi nanhingi yakatanga during the war iyi kai kana tisina kuibvisa tichiramba tichiti wangofunga zvakasiyana nezvinodiwa nezanopf pasinai kureva kuti tichaita makuva tese hamene kusvika pamunhu wokupedzisira nokuti vanoti pasine munhu chero ari muzanupf wacho angoita pfungwa dzakasiyana navo toda kutangira pazoom yaana tekero wakangoti aita pfungwa dzakasiyana navamugabe yakanga yava pasinai vachizvitora kubva kuhondo makomrades aingoti wanzi atengesa unonzi pasinai opondwa tevatekere vakanzi pasinavo margaret dongo akanzi pasinai teverere vana mai mujuru pasina saka tingasvika kupi kana tichingoti aita pfungwa dzakasiyana neumwe unofanira kupondwa nokuti chero ipapa apa pakaita zvecitu stairway yaireva kuti taitavo pfungwa dzatiri kuona kuti hurumende matadza kutiteerera saka tati vanhu ngavagare zvavo kudzimba nyako kwakazoita nyonganyongavo dzandisingatsigiri dzokupwanywa kwemashopu nokudini asi nyaya yokuzonoti vanhu vachinzi pasinavo ngavanopondwa iyi inobva kupi ndo inopa kuti chero dzimwe nyika dzisatitambira and taona kuti hatichatambiriki kunaana commonwealth taakuva nepride yakawandisa vana george taramba voti kwai we don't even fail to sleep nokuti commonwealth yati tiri kutyora kodzero dzavanhu asi hachisi chokwadi nokuti tisu toga takati tava nenew dispensation tikatanga kunyora matsamba kuna ana commonwealth kuti hai taavanhu kwavo todawo kudzoka but ukazvitaura in 14 months tauraya vanhu over 20 vatofa musi wa1 August takauraya vanhu 6 izvezvi tioona more than 16 vanhu vatofa saka tinosvika kupi
thank you so much vagwaradzimba maita basa zvikuru
allright
thank you so much that's yes
allright
that's Mr. Gwaradzimba calling from Masvingo you were saying President, he feels that President Mnangagwa does not have sound advisors over this dialogue meeting, and he also thinks that President Mnangagwa did call these political leaders to tell them what he wanted, not to seek solutions to the country. And I think we have a video of Mr. George Charamba responding to Minister Harriet Baldwin over the Commonwealth issue, Chris.
Yes, Junga.
It's a two-way process, and no one should ever labor under the illusion that Zimbabwe is dying to rejoin the Commonwealth. We are doing so as part of our re-engagement process with the world, for mutual gain, not for one-sided gain at all.
Yes, that was Mr. George Charamba, the Presidential Press Secretary. And now let's take another short video of the Finance Minister, Professor Mthuli Ncube.
Zimbabwe should really come off that list, that sanctions list, and make sure that we're able again to have normal relations with the U.S. We are working on it. We have communications with the U.S. all the time at different levels, and I'm sure we'll get to a point where the sanctions are lifted because they are hurting Zimbabwe. They are not giving Zimbabwe a fighting chance to re-enter the global community financially, and we're desirous that we're able to do so. I'm certain that going forward, it will be so.
That there was a finance minister, Professor Mthuli Ncube. I think he was in Davos there. And earlier on, of course, you heard from Mr. George Charamba. Now, we understand that the British Parliament actually called for an additional sanctions, meaning some more members of the ruling party are going to be added into the sanctions. That, of course, was probably the reaction from the finance minister. And now let's go back, Jonga, to our guests.
Vachiru Manzu. Yes, tombotarisa iyo nyaya yeCommonwealth tanzwa vacharamba vachitaura pamusoro pezveCommonwealth takanzwa amai Harriet Baldwin gurukota rinoona nezveAfrica vachitaurawo mamiriro pane pfungwa dzavo panyaya yeCommonwealth. Zvinhu zvamungataurawo imi chini chekuti here Zimbabwe yaifanira kunge ichitevera zviri kunzi zviga zviri kunzi zviiswe zvigadziriswe kuti inge ichipinda muCommonwealth?
Dambudziko rine Africa Zimbabwe iri mukati weimomo ndiyo kuti takakoloniziwa, ende tinongofungidzira kuti matambudziko edu anokwanisa kusolviwa namaorganizations akaita sana Commonwealth. Commonwealth iorganization yomudzvinyiriri akati imimi ndaimbokutongai, saka ngativonganai. Asi mudzvinyiriri uyu una amwe masangano anosanganazve nana America, nana Europe, nanani nanani. Saka igrupu rimwe chete, if we still remember nyaya dzedu dzehistory, the scramble for Africa. Saka Commonwealth hapana chainombozofa yakabatsira ganda dema. Chokwadi chiripo ndochokuti kana maZimbabweans tikasabatana, tikasava nepfungwa dzokuti tibudirire, tikangofungidzira kuti West kana Europe kana ganda jena kana kuti murungu ndiye achapedza nhamo dzedu, ndokutorasika. Zvinoreva kuti vana vedu hapana kana chimwe chete chatinombozopa takavasiyira. Nhasi uno tarisai, biggest embassy yeAmerica muworld yese iri muZimbabwe. Asi iyo America yacho USA kwamuri ikoko hairecognize this government, hainei navanhu vatema vomuno. Saka izvozvo ukazvinzvera ndopanoona pane zvimwe zviri mukati menyika ino zvatisingazivi zvinozikamwa neAmerica. Saka ndosaka muchiona maproblems atinawawo, ndokuti vakaisa zvitoi zvavo hurumende idzodzo. Tichaona maZimbabweans ese vakasuka matai vachiti vari kuenda kubasa vagowana pinjisi pasina kana chimwe chete chavanokwanisa kusiyira mhuri dzavo. Saka Commonwealth hapana chainofa yakambozofa yakatibatsira. Chiripo chandoda kukurudzira maZimbabwe ndokuti ngatizivei kuti tiri vanhu veganda dema, zvatinazvo muno ngatiti zvishandisei to manufacture them.
Okay.
Tokwanisa kuzoexporta ndokuti tikwanise kubudirira.
Sezvakaitawo
vana muMalaysia, sezvakaitawo vana China, sezvakaita dzimwe iyo sezvakaitawo vana US. Ndosaka nhasi muchiona USA government ine hondo
vachirumhanzi
nenye dzeku dzamateriti.
Ndimbokubatai muromo ndikudimurei vachirumhanzi. Taita muteereri, tingomupa mukana, tozokupai mukana wokuvhara. Tingonzwa muteereri ari parunhara abata kwenguva yakareba, todzoka kwamurima yamanje. Alo kola.
Alo.
Ngoti ga 30 seconds nguva dzamhanya. Ndiani ari kutaura?
Ndinonzi Joseph.
Mukoma Joseph, muri kupi?
Ndiri kuMuzana.
Aiwa, pindai muchirongwa tipei pfungwa dzenyu ngoti ga nguva dzadyana.
Pfungwa dzangu ndedzekuti tiri kunyanya kunyeperana nyeperana too much. Fanika vanhu vari kuno kudiaspora dzimweni dzenguva tinofurira vanhu vari kumusha uku. Tichiti kana taita zvemademonstrations zvingatimeke shuwa kuti ari peaceful, ari chikunu kuAmerica chaiko kwatiri kunoku. Kana ukaburitsa ukatema munhu nedombo, ukatema mupurisa nedombo, chii chinoitika? Chimbobudai panzapo mupotere mupurisa nedombo mounoti chii chinoitika? Ngatirege kuramba tichinyepera vanhu. Vanhu ngatitaurira neizvozvi izvizvi avati we need each other kuti tichione kuti tifambire mberi nekubudirira kwenyika, tise zvinhu zvinoshanda. Iye zvino izvi nyika yakuda kuti tibatane tese, munhu wese, whether MDC, whether chi, whether chip, akuda tibatane kuti tione kufambira mberi. Izvo vari kuramba vachiita zvekuramba vachitamba kungoendeserana. Zvinonyatsoratidza maambitions avo ndeyekuti ndeyekuda kutonga chete. Vanhu vazhinji vari kuda kutonga, havasi kuda zvekubatsira kusimudzira nyika.
Thank you so much mukoma. Maita basa, regai tingopa mukana vari pazvirongwa. Hanzi, there are too much lies coming especially from people in the diaspora, and he says we need each other for the sake of progress.
Chonga, we unfortunately have come to the end of the show, and perhaps we'll ask Dr. Smanda for your closing words, just at 15 seconds. Dr. Smanda?
I think
we dropped him. Anyway, Mr.
Lies. President Chamisa wants to serve the country, and I think Mnangagwa must take that advice.
Okay, thank you so much, Mr. Chirumanzu. Unfortunately, we have run out of time. Let's talk again next time. We had, of course, our guest, Gadzira Chirumanzu, and an analyst with ZANU-PF, and we also had Dr. Nkululeko Sibanda, who is the MDC presidential spokesman. And, of course, we had Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Association, and me, Chris Gande. Good night.
Neni jonga kande miri nisinga kanganwe vaterere vese vakwanisa kupinda muchirongwa nemi maamuchiterera murukumba nekuona chirongwa murara zvakanaka.